jonga isu tunowa kushushikana zvakanyanya tunowa kubatikana tichiwazve kusoda kunyara kukuru kwazvo kuti first lady vedu first lady veZimbabwe voenda kuJohannesburg kuSouth Africa voneita jambanja pahotera vorakasha mwanasikana ane makore makumi maviri kunga achatsemurwa musoro zvoshamika ndezvokuti zvinogofamba sei kuti mudzimai wapresident wedu anofanira kunge iye ari munhu ane hunhu ane inonzi pachirungu iya decorum nedignity neuremu neudzamu orashika pfungwa kudaro zvinonyadzisa hazvina kana matauriro nanhasi ini tichiri kutorwa nehana kuti zvakaitika izvi rinenge paiscopo jonga zvinotonetsa kuti tinatsozvihwisisa kuti zvakambofamba sei kuti vanga vapindwa nei amai Grace Mugabe zvinonyadzisa zvikadii
vava mangwana maonero enyuwo pamwe nemashoko ari kutaurwa navagutwa
vagutwa vanakigwa vedu we zvinonetsa ndechekudai ndechekuti vagutigwetazvi mari yavo yavanorarama nayo ndeyekumiririra vanopomegwa nyaya vamwe vanopomegwa nyaya vanenge vasina mhosva vamwe vanenge vane mhosva zvino panyaya yatiri kudhura nayo panaapa tine one side ratakanzwa riri kunzi magweta ati mukunza nozvotaura vagutu vagutu vari kutiwo kana magweta aya akati saka ndizvo zvakatoitika mapurisa akati kana ndozvakatindo zvakatoitika ini hangu chandinoziva ndechekuti ndakanga ndisipo vagutu vanga vasipo vanonyora nyora vanga vasipo pahotera apa saka nyatsoitika hatizivi saka hatingati first lady vakadai 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 kana tichida kutaura tinogona kuti kana zvinonzi mai Mugabe vakaita zviri zvechokwadi zvinoreva zvakati zvakati apa tiri kuratidza kuti munhoroonde yedu tiri kushanda nekufungidziro yekuti let's assume it's true then thought kwete kuti mai Mugabe vazonyadzisa mai Mugabe vazorerere aizve ndopatinozoti muri kuona here kuti nyange dai vasina kuzotishandisa diplomatic immunity havana kana fenhinge yavanozowanapa hapana kana justice yavanowanaya nokuti mupfungwa nendangariro dzanhingi nanhingi nanhingi iyi mosva vatoparai asi kana tichienda nekuenzanisa neinonzi fairness hatidero munhu wese ari innocent until proven guilty
vagutu hanzi mhosva kuti ibatire pamunhu hunge yatongwa kana isati chipomerwa pindurai tinzwa
jonga ndoda kuti nichi nevateereri vazive kuti pamutemo pane yainonzi muchirungu prima facie case prima facie case ndeya zvinoreva kuti pamafacts atoripo zvatotaridza kuti pane nyaya yekuti amai ava amai Mugabe vanofanira kunge vachitongwa vozopavo rutivi rwenyaya yavo hatina kuti isu vabatwa nemhosva aiwa tiri kuti nyaya iripo itori prima facie case chatisingadi chete ndechekuti ngavasada kunzvenga kana kutiza kuti vasatongwa apa ndiri kuona vari kumiramira hanzi hurumende nemagweta avo vari kuita diplomatic immunity argument ini segweta ndoda kuti vateereri vazive kuti havasi vakahwina argument iyoyo kusvikira zuva rabuda kuwest ravira kueast nenyaya yekuti fambiro yavakaita kusouth africa yanga isiri official government business one iwo havasiri an official government person two uyezve pafomu ravakafila vachipinda musouth africa vamwe tatova nemikana yekuriona vakadeclare ivo kuti yanga iri muchirungu inonzi private visit
vamangwana tichitarisawo iro divi rekuve mudzimai wemutungamiri wenyika vangaonekwa here vachimira mudare sezviri kutaurwa navagutu
vagutu chavaita problem yavo ndeyekuti vari kutarisa zvinhu from what we would call a completely legalistic way handiti munoona nyaya yavakaitarira from a purely legalistic way vanoita kunge vari kutaura zvine musoro asi vakaitambanudza munyaya yatinoti context voti pfungwa dzavo dzibve mumatomo avaita kudzimanikaya vodzibvisa imomo dzotitambanukei mbichana vachaona kuti no zvavari kutaura izvozvo izvo hazvisi kuzoitika panyaya yekuti haingori nyaya yekuti mwana akarohwa asina zvaaita here kana kuti vanhu vakagwa here nokuti ka 20-year-old munhu mukuru vakadzi vaviri ava kukurudza no pf from 18 anigatiwa women's league saka hongu vanhu tingada kuziva kuti zvakadai zvakadai tingada kuti zvinhu zvidai 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 asi chaitika ndechekuti mai Mugabe muziva kwangu sespouse yapresident paprogramu varipo saka ndizvozvo
ndokumbira kumbopindawo munyaya
vagutupindai tinzwi itai dimu
jonga nyaya yekungoti munhu akanoripota kumapurisa iye Gabriela Angels mwana uyo ane makore makumi maviri nemapikicha aakabudisa achitaridza kurakashwa kaakaitwa namayava Iyo yonde inotunzi bamtemo ii prima facie case.
Vama ngwana, mungaona ere paine mukana, uwe ya tinga out of court settlement kutivata urani kunze, vasuna kupinda umatari.
The most important thing, panyaya, ukama uri pakati pe Zimbabwe na South Africa. Ndoo zvichaita kuti hamuzi kuzoona Mugabe vakamira mubokisi muSouth Africa vachichuchiswa. Izvozvo hazvisi kuzoitika.